Vagara vavanoti zvipatara zviviri zviri pedyo navo zvakaita sezvamawande netongogara hazvina motikari dzinotakura varwere. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vatatenda mhindu vakaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwemotikari dzinotakura varwere pedyo navo zvave kukonzera kuti vagari vazvitsvagire vega motikari pakaita urwere, asi vakati vamwe vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwekunonoka kwerubatsiro.
Nyaya yezvipatara kuchipatara chedu chatorapiwa chatoti ndochiri padhuze nechi chakafana nezvamawande netongogara, hatina ambulance inokwanisa kutakurirawo varwere vanenge vagwara kuti iinde navo kushurugwi nekuchimbidza zvinenge zvichidikama pamugwere. Saka inyaya yekutoti imi ndi munotozotsvaga kuti muone kuti mungahaya mota yenyu yamunofamba nayo kusvika ikoko, bhati zvinenge zvakaoma nekuti munenge musina mari. Saka dambudziko iroro tachida kuti ode hurumende yatibatsira. Kushayikwa kweambulensi uku kunotoita kuti vamwe vatofira munzira, nekuti pamwe vachanzi imirirei iri kushurugwi, pamwe inenge yatoenda kotakura kune zvimwe zvipatara. Saka paichazouya kuno pamwe murwere uya anga achifanga kuti aone dhokutar asana aafektika zvakanyanya, anotozosvika pakuti acharwarisa kusvika pakuti pamwe anofira murodhi ari munzira.
Izvi zvakatsigirwawo namailiza Chivi, avo vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vawanirwe motikari dzinotakura varwere pedyo navo kuitira kuti vachengetedze utano hwavo.
Tine zvipatara zviviri zvakatikomberedza, Tongogara nezvamawande. Zvipatara izvi hazvina ambulensi. Mugwere wagwara, wagwarisa, waenda kuchipatara, wosvika wofonera ambulensi kubva kushurugwi uku mugwere uyani achingoiwiraka. Panowosvika ambulensi iya woenda shurugwi, hazve zvakangooma. Ambulensi ngaidzigarewo dziripo pazvipatara, semudunhu mune vanhu. Ambulensi ngadzigare zviri pazvipatara, zvazvo kuti munhu akangogwarawo munhu odonziwo, odonzi chikwira muambulensi uende shurugwi. Ipapo takavamegwaisi nokuti shuwa apa munhu imi wabva kumusha pamwe nengoro.
Mumwe womugari vaSamson Chabata vatiwo kusagadzirwa kwemugwagwa unobva panzvimbo yeChachacha kuenda kwaNhema kunowedzerwawo kutambudzika kwavo kana vasangana neurwere. VaChabata vati mugwagwa uyu wakashata zvikuru uye une huruva yakanyanya.
Panyaya dzezvipatara maambulensi hapana. Pachipatara chepatongara pana ambulensi. Kuzvamawande hakuna ambulensi. Ambulensi inotobva kushurugwe, ende ambulensi dzacho ndedzinopinda dust. Nzira dzekunoku hadzina matara. Rakadai vatigadzirisa wepapo pakugadzirisa marodhi voita kuti maambulensi avapo wanikwe pazvipatara zvese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti kune zvirongwa here zvekuti makirinika ekumaruwawa nezvinhu zvakadai semotikari dzinotakura varwere, asi hurumende iri kutatarika zvikuru sezvo isina mari. Mari yakawanda munyaya dzezveutano inotobva kumasangano akazvimiririra nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, Britain neJapan. Zvipatara zvakawanda munyika zvina kana mishonga zvopa kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kurapika. Vana mukoti munyika vari kurongawo kuramwa mabasa zvichaita kuti zviomere varwere vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muShurugwi, ndine Patricia Mudadigwa.